Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeyi no misoro yenhau dzedu dzanhasi Muvhuro Kurume 16, 2020. Vakuru vekambani yeSakunda vomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari vachitaura nezvenyaya yanetsa yemari yeCommand Agriculture. Zimbabwe inoti haisi kuvhara miganhu neSouth Africa pari zvino, kunyange hazvo vakawanda vari kuramba vachibatwa nechirwere checoronavirus munyika iyi. Tiri kutarisa zvemamiriro akaita zvinhu kumanikaland. Papera gore, vanhu venzvimbo iyi vawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti anotarisira kukunda mumutambo wake weWorld Boxing Council Middleweight muna Kubvumbi. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus icho chiri kupararira pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.